This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wemuvhuro chikunguru 25 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vechidiki vebato rinopikisa reMDCT vanotarira mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nguva yekuti vange vabuda muofisi vachitiwo mwedzi wanyamavhuvhu uchave mwedzi wekuratidzira. Nhasi tiri kutarisa zvakabuda kumusangano weInternational AIDS Conference kuSouth Africa uyu wakapera nechishanu chapfuura. Zvinonzi mave nekugedha-gedha kwemeno munyika zvichitevera mashoko ehurumende ekuti yave kuferefeta nezvegwaro rinonzi rakaburitswa nevesangano revakarwa hondo yerusununguko vachiti vave kuzvirumura kubva kumutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuro dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vechidiki vebato reMDCT inotungamirwa navamogen tsvangirai vanoti vari kupa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kusvika kupera kumwedzi unouya kuti vange vasiya basa, uye bato iri razivisa kuti pachave nekuratidzira kwakakomba munyika yose mwedzi unouya wanyamavhuvhu. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Sachigaro weboka revechidiki muMDCT vahepimawo chidziva vaudza vatori venhau pamuzinda webato ravo zvichitevera musangano waitwa nekomiti huru yeboka iri kuti vaMugabe vanofanira kusiya basa sezvo zvinhu zvaita manyamamire nerongo munyika.
Mumwedzi waAugust unowatapinda isusu vechidiki veMDC tazvipira kuti tichitarisana nehurumende inotungamirwa navaMugabe kuti tivaudze kuti zvino zvakwana, tichiuya necampaign yedu inonzi hashtag MyZimbabwe, tichireva kuti takuda kuti titi vazvizive kuti Zimbabwe haisi yeZANU-PF, Zimbabwe haisi yavaMugabe, Zimbabwe ndiye vana veZimbabwe. Saka tichange tichipinda mustreet mwedzi waAugust nekuti mwedzi unoti yeuchidza vakafira hondo yekusunungura nyika. Saka isusu tiri kuindira mberi nebasa ravaita kuti tisunungure nyika yeZimbabwe.
Vachidziva vati munyika mungangoita kusagadzikana kana vaMugabe vasina kusiya basa panopera musi wa31 nyamavhuvhu, vachiti sevechidiki vakazvipira kuona kuti ramangwana reveruzhinji ramira zvakanaka.
Hongu tati isusu kusvika 31 August vanofanira kunge vasiya nekuti tichaita zvese zvatinogona paground kuti vange vachisiya, but zvechokwadi chokwadi chiripo ndechekuti vachatosiya kana 31 August akasvika vachiripo. Handizi kuti zvinenge zvafamba sei, but we shall do everything necessary chinoita kuti vaMugabe vasiye chigaro.
Kunyange hazvo mapurisa achiwanzorwisa vanhu vanoratidzira vachipikisana nehurumende, vachidziva vati pari zvino mapurisa nemasoja ndio vari kwakurudzira kuratidzira sezvo zvinhu zvaoma munyika.
Mukaona mapurisa achinzi ari kurambidza vanhu nechisimba zviya, zvinenge zvisati zvasvika kwavari. Chandingatokuudze kuti izvezvi patiri panapa tinotori nemapurisa akawanda ari kuti itai varume ndonguva yacho.
Zvichakadai, vanoona nezvekurongwa kwemisangano muboka revechidiki veZANU-PF vaInnocent Hamandishe vakaudza vatsigiri vebato ravo svondo rapera kuti havasi kuzopeta maoko avo vachisiya vaMugabe vachisvorwa nevemapato pamwe nemamwe masangano ari kupikisa hurumende yeZANU-PF.
Pane vamwe vaakuita zvisavaturo vachiedza kuda kutyisidzira purezidendi vedu. Purezidendi vedu vaMugabe havana kuvhoterwa natajamuka, tisu takavavhotera. So kana uchida kutyisidzira vaMugabe uri kutidenha. Next time takutaura zviri very clear. Comrade Chipanga, ndimi mukuru wedu, tirikuti kuna vachihuri, next time mapasta akatanga kuita mafani, mapurisa achimhomira ipaside, tada kuti tirana kuteka, time yakwana. So, ari kufunga kuti ada kutonga Zimbabwe, mirira maelection 2018 tokuzvamburai ballot box zvakanaka.
Studio 7 haina kukwanisa kutaura nemutauriri wezanu PF vaSimon Kayamoyo kutinzwe divi rebato ravo padanho ratorwa neMDCT rekuratidzira iri. Zvichakadai, imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya vati kunyange hazvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika, kubvisa vamugabe nekuratidzira kunogona kunetsa.
Chavanga kwanisa kuita kana vachida kuratidzira kwave kuve nomutsindo kushanda nevamwe vanoitawo zvokuratidzira. Asi zvokuzoti vanga kwanisa kubvisa mutungamiri wenyika before 31 August izvo hatingazivi, toona zvaitika kana totenda dzadzoka dzasora nebenzi.
Pane vemapoka akaita sehashtag this flag nevetajamuka vari kukurudzirawo zvakare kuti veruzhinji vasimuke vachiratidzira kusafara kwavo nemamiriro akaita zvinhu munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvinonzi munyika mave nekugedha-gedha kwemeno zvichitevera mashoko ekuti hurumende yave kuferefeta zvakadzama kwakabva gwaro rinonzi rakaburitswa nevesangano revakarwa hondo yerusununguko, iro rinonzi raizivisa kuti vakarwa hondo ava vave kuzvirumura kubva kumutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, vanove zvakare mutungamiri weZANU-PF. Izvo zvinotevera musangano wakaitwa muHarare svondo rapera nevamwe vakarwa hondo ava, uyo unonzi wakaburitsa pachena kunyuta kwavo nematongerwo anonzi ari kuitwa nyika navamugabe pamwewo neumbimbindoga wavo. Munyori mukuru mubazi rezvevakarwa hondo Brigadier General Retired Walter Tafumanei vakaburitsa mashoko ekuti hurumende yave kuferefeta nezvekwakabva gwaro iri uye vose vane chekuita nezvaro vacharangwa zvakaomarara. Ntungamiri Nkomo weStudio 7 abata vari Joyce Ngwenya vanove nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira.
Ivo vari kuti patanga tiri kuhondo kumugagawo takagara pasi sevarwi verusununguko tikati vamugabe ngavaiswe pachigaro. Tiri kuMozambique vakauya tikavaisa pachigaro. Tiri muZimbabwe vakauya tikavatsigira kuti vaite president tikavaita patron wemahovhetere. Saka tine local nechirungu local standard, tine mvumo yokuti tichaiwa zvamakaita zvakwana chizororai nekuti ndipatroni vedu, vari kutopiwa advice. Saka handioni kuti treason inofambira iyo hurumende iri kupinda upinyu yacho. Iyi kupokana pakati pevanhu ava vanosevenza vese vari mumahofisi renzeka hazvinoite hurumende mukati. Hakuna treason ndo inopindirwa neassociation yakazvimirira yega.
Tichaona here pachisungwa vanhu nezvenyaya iyi kana kuti vachidzingwa mubato reZANU-PF?
Chiripo ndechekuti kuti vasungwe hapana chinosungisa nokuti hapana mhosva vakapara, nekuti vakangotaura kuti aiwa sokuona kwedu makwegura chimbotikai pasi vamwe vambotonga isusu iwe semamemba semahofetereni. Saka aiti mhosva umiriro wemutemo ranakabatirei nekunyora rinobvumira kuti nhu ataure zvaanoda. Chepiri, kusungwa vanokwanisa kuti vari kuti kana dziri nhengo dzemakana vanokwanisa kuti vaite nhengo dzemahofetereni association asi vasiri nhengo dzeZANU-PF, bcause hazvire kuti kana usiri nhengo yeZANU-PF haukwanisi kuita nhengo yemahofetereni. Saka vanokwanisa kuti vatizvakaitwavo muchamwati vakamuda muchamwa vakadzingwa muZANU-PF asi vanongo vachiamisa. Saka dzingwa kana kusadzingwa zvaakufanana hazvichinje shoko ravakataura.
Muri kuonawo ichipera sei hondo iyi?
Hondo yacho sokuona kwangu haiperi nekuti vangaita kutsikatsika machairmen achibhadharwa vachiunzwa kuHarare vachinzi ngavatauri machairmen vasiri musangano racho vasiri mahovhet. Ichangoramba ichitaurwa besi nekuti hakusiko kutanga kuti itaurwe navakone varume ava, yakatotorwa nevanhu vakawanda wanda. Saka mamedistiro yacho sezvamangovhunza kuti zvinongozonzi saka tavaburitsa musangano reZANU-PF vochiita zvavanoita vakasununguka vari mahovheterei. Ndofunga ndo maonero angu tingangopera yakadaro.
Vari Joyce Ngwenya vanove nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vari parunhare muHarare, natungamiri Nkomo weStudio 7. Svondo rapera dari repamusoro soro Reconstitutional Court rakatura mutongo wekuti munhu wose ane mudziyo unokwanisa kubata masaisai enepfenyuro yeZBC anofanira kubhadhara marezinesi. Asi mutongo uyu unonzi waunza mutauro wakanyanya munyika, vamwe vachiutambira asi vamwe vachiti hurumende iyo iri kutatarika kuwana mari kana yekutambirisa vashandi vayo yave kutsvaga mari nedemo. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Verizhinji vataura neStudio 7 vati mutongo uyu izano rehurumende rekutsvaga mari kubva kuvanhu. Va Gibson Zano vanoti hurumende iri kuda kungotsvaka mari sezvo vanhu vakawana vasingateereri nhepfenyuro panharambozha dzavo.
Zekuti sekuona zekuti handisi tese tinoshandisa mafoni maredhiyo epafoni vozi handitomboishandiso ko ndine ndichishandisirei handitomboteerere kana redhiyo zimbabwe yacho handiteereri kudhakwa kwakaita zvinhu munyika kwavada kutrya kureiza mari but marezera ari kuita ka haisi nzira kwaiye kureiza kwazvauri kuita mari izvozvozvo hazvisirizvo zvavanofanira kuita vakureiza nenzira yakaipa.
Izvi zvinotsigirwa navagari kaitsvaka vanoti kuti munhu wese ave nerezinesi zvakaoma. Vachaka vanoti mutemo uyu unokurudzira huori munyika.
Ndati izvozvi ndozvinokonzera corruption. Why? Because each and every day munogara muchiimplementa new policies. At the end of the day, corruption comes.
Vatinoziva kachuta vanogara mumusha weruzhinji wechikonohono muchinoi vanoti mutemo uyu haushande sezvo munhu wese ave nenhare mbozha mazuva ano. Izvo zvichaita kuti zviome kutevera munhu wese uye kumanikidza kuti vanhu vateerere nhepfenyuro dzehurumende.
One, everyone, munhu wese ane phone. And how are they going to monitor that? And vakutoti manikidziro ndofanira kungachiteerera radio kukana ndisingateereri.
Asi mumwe mugari wemuchinoi vaendi banda vanoti sezvo wave mutemo vanhu vanofanirwa kubhadhara rezinesi.
Yeah, ndofunga kuti kana zviri pamutemo kuti tinofanira kubhadhara malicense. Yeah, tinofanira kubhadhara but kana zvisiri pamutemo ndopandofunga kuti hatifaniri kubhadhara but since nyaya yacho yakaexplainwa according to the constitution. I think zvinenge zvavalid kuti every citizen anga achibhadhara license to the relevant authority, that is ZBC.
Vabhanda vanoti kana vanhu vave kumanikidzwa kubhadhara marezinesi, nepfenyuro dzehurumende dzinofanirwa kuvandudza zvirongwa zvavo vachitepfenyura zviro zvevanhu. Mutongo uyu wapindura nyaya dzakawanda dzanga dziri mumatare edzimhosva dzevanhu vairamba kubhadhara marezinesi kuZBC vachiti painge pasina mutemo unovasungira kubhadhara. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Musangano mukuru webato reDemocratic Party remuno muAmerica watanga nhasi muguta rePhiladelphia mudunhu rePennsylvania paine kusagadzikana mubato iri uko kunonzi kwakonzerwa nenyaya yekuburitswa kwetsambambozha dzinonzi dzainyomba vaBernie Sanders avaikwikwidzana naamai Hillary Clinton musarudzo dzekutsvaga achamirira bato. Amai Clinton ndovakazobudirira kumirira bato iri musarudzo dzekutsvaga mutungamiri wenyika dzichaitwa muna Mbudzi, apo vachasangana navaDonald Trump vachamirira bato remaRepublican. Mutungamiri webato rinopikisa rePDP vatendai biti vari kupindawo kumusangano uyu semunyarikani. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri muno muAmerica zviri kutevera zvakadzama zviri kuitika kumusangano uyu. Mumwe wevari kutevera makwikwi aya ndava Jonah Masia avanogara kuWest Virginia, ava vataura nachioneso Jani weStudio 7.
Tiri kumaona tichitarisa nekuda kunyatsonzwisisa kuti zvinofambawo sei zvavanoita munomu zvematongerwo enyika.
Makaona sei mashoko akataurwa naamai Wasserman Schultz ekuti wave kusiya sachigaro webato reDemocratic Party? Schultz:
mashoko iwayo ndingati anotambirwa chaizvo, nekuti kana uri mutungamiriri sezvanga zvakaita Madam Walsh vakange vagamuchira mashoko ekuti vanhu vari kunyunyuta nezvakaitika pamaemails akabuda, vakazvitora vachitiregani mbosuduruka kuitira kuti zvinyatsokuongororwa. Vaite kuti musangano urambe wakabatana, varege kuramba vachingonyunyutirira mutungamiriri. Kusuduruka kwavari kuita ndekwekuti masupporters ari kuti havana kunyatsofambisa nyaya dzemapuraimari zvese zvakanaka, vaita sekunge vanga vakarerekera kudivira vaHillary Clinton.
Zimbabwe ingadzidza chi pa Democratic Convention?
Chekutanga ndechekuti kana vanhu vakange vachinyunyuta neutungamiri, zvakanaka kuti munhu atore nguva yake osuduruka kuitira kuti zvinhu zvinyatsogadziswa zvakanaka.
Munofunga kuti Zimbabwe yakagadzirira here kugamuchira mukadzi kuti atonge Zimbabwe?
Zvinogona kuitika kuZimbabwe kuti mukadzi atonge, asi pari zvino zvichakaoma nekuti vanhu vazhinji yavo, Zimbabwe inyika yajaira kuti vanhurume ndo vanenge vari pazvinzvimbo. Asi tinoona kuti madzimai mazhinji akadzidza kuZimbabwe uye vaakuziva zvinoitikawo zvematongerwo enyika, saka ndofunga zvinoitika asi zvine zvakaoma vabudirire, asi zvinoitika.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaJona Masia vari parunare kuWinchester kuWest Virginia muno muAmerica nachioneso January Studio 7. Madzimai anosunungukira vana pachipatara chikuru cheMasvingo General Hospital mudunhu reMasvingo ari kugunun'una nekurambiswa kubuda muchipatara uye kunyimwa tsamba dzekuratidza kuti vana vakaberekerwa pachipatara ichi kana kuti mabirth records. Izvo zviri kupa kuti vashaye magwaro avo ekuti vakazvarwa riini kana kuti mabirth certificates. Madzimai ari kunyimwa matsamba aya anoti anenge akundikana kuunganidza mari dzekubhadhara kuchipatara. Mutoro wedu wenhau Gantry Maramba anoti panyaya inotevera.
Madzimai akawanda ataura neStudio 7 ari kugunun'una kuti zviri kuitwa nechipatara ichi kutyora kodzero dzavo. Madzimai aya anoti chiri kupa kuti vatadze kubhadhara mari iyi inyaya yeurombo nekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya yeupfumi munyika. Amai Sofia Mutandwa vanogara kumusha wekuamucheke vanoti zviri kuitwa pachipatara cheMasvingo zviri kuvashungurudza.
Iyi nyaya iyoyo inyaya yakatooma zvikuru zvokuti tinoshayiwa kuti ingagadziriswa sei. Manje panobva pazaita dambudziko rokuti vari kupanicha mwana akazvarwa asina mhosva. Imhosva here kuzvarwa navabereki varombo?
Madzimai anobhadhariswa mari inosvika $10 emadhora yekuti vakwanise kusunungira pachipatara cheMasvingo. Kunyange hurumende yakaisa mutemo wekuti madzimai haafani kubhadhara mari iyi kuti asunungukire muzvipatara zvehurumende. Maititsingamira vanoti kusunungukira munyika kwavakuvadhurira uye varombo vazhinji vakusunungukira mudzimba.
Saka zvinoreva kuti kupa upenyu kumadzimai chinhu chatogozha, taakuremegwa. Zvinoreva kuti isusu tichafa tichitsvarira mudzimba nokuti hatikwanisi kudi kubhadhara mauser fees achona. Hurumende ngaikurumidze kuona vasangoti hakuna mari dzokubhadhara matenti fee iyo mari ichibhadhagwa. Zvinoti gozhera sevabereki kuti ndigosenganumbu ndozoona zvenhamo mwana uya kana ndakunda kuchipatara ndachengetedzwa, handichakwanisi kutora birth certificate, handichakwanisi kudi nokuti ndinenge ndabatirwa birth record.
Amai Ngamira vakaendera mberi vachiti izvi zvava kuwedzerwa nekushayika kuri kuitwa mari munyika kunyanya kumabhanga.
Keshi yachona haiwanikwi, mapaydays acho anenge achirashigwa kure, woenda zvekubhengi kuya hawani mari. Saka zvinoti gozhera kuti ubhadhare mauser fees ari kudiwa kuclinic nokuti vane vachiteta sekuti cash on service. Kana usina keshi hapana chaunowana.
Amai Joyce Mungu, sachigaro wesangano remadzimai reWomen's Coalition of Zimbabwe mudunhu reMasvingo, vanoti zviri kuitwa nechipatara ichi kutyora kodzero dzemadzimai pamwe chete nedzevana.
Isu semubatanidzwa unomirira madzimai hatisi kufara nezviri kuitika kumadzimai avo anenge aenda kunosununguka kuchipatara. Vari kutadza kupiwa mabirth record evana vavo, asi tinoziva kuti vana vedu vanofanirwa kuva vaine right yekuva nemabirth certificate. Isu tachitarisa kuti semadzimai, madzimai anofanirwa kuva achisununguka zviri pachena.
Mukuru webazi rezveutano muMasvingo Dr. Amedas Shamu vati zvinyunyuto izvi hazvati zvasvika muhofisi yavo, asi vachaferefeta kuti vaone kuti ichokwadi here. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Gantry Maramba.
Nyanzvi munyaya dzekutapuriranwa kweutachiwana hweHIV AIDS kubva kuna amai kuenda kumwana, mubazi rezveutano Dr. Angela Mushavi vanoti pari zvino nyika iri mushishi rekuedza kuderedza uwandu hwekutapuriranwa uhu kubva pazvikamu zvinomwe kubva muzana kusvika pazvikamu zvishanu kubva muzana. Dr. Mushavi ndewe mumwe wavo vanga vari pamusangano mukuru we-2016 International AIDS Conference wakapera kuDurban kuSouth Africa. Ngatinzwei vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Iko zvino HIV transmission yatiri kutaura ndeyekudzikisa kuenda kwevirus kubva kuna mai kuenda kumwana. Saka kuna AIDS conference yanga iri kuDurban. Kwakabuda iko kuti nyika dzepasi rese dziri kuda kuti nyika dzavo dzipiwe macertificate ekuti vaderedza kutapukirwa kweutachiwana hweHIV kubva kuna mai kuenda kumwana to less than 5%.
Takatarisa nyika yeZimbabwe yakamira sei muchienza nedzimwe nyika pasi rose panyaya iyoyi yekutapurirana kweutachiwana hweHIV AIDS kubva kuna mai kuenda kumwana.
Kana takatarisa nyika yedu marvelous, tiri kuona chaizvo kuti taderedza risk iyoyo kubva kuna mai kuenda kumwana. Zvekuti iko zvino transmission rate yedu iri pa7%, isu tichida kusvika pa5%. Saka tine tariro yekuti pagore ratakanangana naro ra2016 irori kupinda muna 2017 nyika yedu ichabudirira kusvika palevel yatataura iyoyo ye less than 5%.
Zvii zvinofanira kuitwa kuti muwani kwemi muchisvika panzvimbo yamuri kudai yekuti isvike pa less than 5%?
Kurudziro yatinayo ndeyekuti dai mudzimai wega wega anenge akazvitakura akakwanisa kuuya kuzonyoresa mimba yavo kukliniki pamwe chete nababa tichivatarira kuvaongorora kuti vane utachiwana hweHIV here. Kana zvaonekwa saizvozvo tine mishonga yatinopa maantiretrovirals kumudzimai wega wega anenge ari positive kuti virus risaende kumwana waanenge akatakura aine mimba kana kuti panguva yekuyamwisa.
Pane zvimwe here zvakabuda kumusangano mukuru uyu zvingabatsirawo vamwe vasina kukwanisa kuenda asi vakateerera pari zvino?
Tiri kunyanya kunangana nemadzimai echidiki chaizvo kuti dai zvaibvira vana vechidiki varambe vari HIV negative. Kurudziro iri yekuti pane zvakawanda zvatinogona kuti remangwana redu rizvarwe riri HIV negative. Tambotaura kuti mushonga tinogona kuupa kuna mai vakatozvitakura vari HIV positive vachizvara mwana ari negative. Asi zvakatonaka ndezvekuti vechidiki ivava vachiri kubereka dai vakakwanisira kuchengetedzeka vari HIV negative kuti vasakwanise kuzopa utachiwana kuvana vavachabereka. Saka kwanga kuine hurukuro dzakanyanya chaizvo dzekuenderana nevana vatinoti maadolescents vari pagore re10 kusvika 19 years kana kusvika kubva pagore re15 kusvika pa24 years. Tine urongwa hwakawanda hwekuti vana ivava vechidiki vangava varume kana kuti vasikana varambe vasina utachiwana hweHIV.
Urongwa uyu hwakamira sei uyezve kana pane vana vechidiki vari pamakore amataura vangade kupinda muzvirongwa izvi vanoenda kupi?
Tine programu yatiri kutaurwa nezvayo inonzi pre-exposure prophylaxis yekuti munhu asati atombobata utachiwana hweHIV anogona kunwa maantiretrovirals kuti asazobatirira utachiwana hweHIV. Tine kurudziro zvikare yekuti vanasikana kunyanya varambe vari muzvikoro nekuti kuti mwana arambe ari muchikoro kuri kuonekwa kuti kunoderedza risk yekuti mwana uyu abate utachiwana. Nekuti dzimwe nguva vanasikana vakaregeza kuenda kuchikoro ndipo pavanozokurumidza kupinda mumachild marriages kana kupinda mumarelationship anoita kuti vabatire utachiwana hweHIV.
Mukupeta hurukuro yedu, zvii zvamungape sekurudziro nyanya kune avo vakateerera pari zvino panyaya iyoyi yeutachiwana hweHIV AIDS nezvakabuda pamusangano mukuru we-2016 International AIDS Conference wanga uri kuDurban?
Kurudziro imwe yakanyanya kubuda chaizvo ndeyekuti pari zvino hatichamirire kuti munhu anenge aine utachiwana hweHIV arware kana kuti CD4 count yake iderere asati aiswa pachirongwa. Munhu wese angava murume, angava mwana, angava mukadzi akazvitakura akangoita HIV positive tiri kubva tati panguva iyoyo ngaabva arapwa.
Dr Mushavi vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare. Munhau dzemitambo, chikwata cheHighlanders ndo chakasimudza mukombe weZimbabwe National Army Commander Charity's Shield mushure mekudambura Harare City kunhandare yeBarber Fields nesvondo. Mutorodo wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iye.
Highlanders yakatambura asi ikazokwanisa kukunda Harare City 4-2 mushure mekupinda mumapenareti ndokutora mukombe weZimbabwe National Army Charity Shield pamwe nemari inoita iyo madhora zviuru 12 muBarber Fields Stadium nezuro. Zvikwata zviviri izvi zvaive zvaita mangange 0-0 panguva yakatarwa. Mubati wepembe ndokuti zvikwata izvi zviende kumapenareti sezvo makundano aya asina nguva yekuwedzerwa kana kuti extra time. Bosso yakakanda mugedhe mapenalty mana kubva kuna Eric Mdzingwa, Prince Dube, Simon Mnawa na Peter Mudua. Asi Ronald Chitio na Munyaradzi Chironyenye veHarare City vakabatirwa mapenalty avo na Prosper Matutu, izvo zvakabva zvapa Highlanders mukombe pamwe netsapo yemari. Murairidzi wa Highlanders Ero Agbai akati ari kufara zvikuru nokutora mukombe uyu, achiti iye chikwata chake chaifarira kuve chisina kupinda mudambudziko rekuenda kumapenareti nematambiro avanga vaita muchikamu chechipiri. Asi murairidzi weHarare City Moses Tsunga anopokana nazvo achiti iye Highlanders yakaita raki sezvo vatambi vake vakatadza kupedzisa mikana yakawandisa yavakawana muzvikamu zvose zviri zviviri. Chitiyo anotiwo vangadai vakakunda mukati memaminitsi makumi mapfumbamwe akatarwa, asi zvikaramba kuitika achiti iye ari kurwadzikana kuti ndivo vakazokundwa mumutambo wavaifanira kukunda. Asi kapteni weHighlanders Felix Chindungwe anoti hapana chinonzi raki munhabvu, achiti iye vakatamba sechikwata kuti vakunde nekutora mukombe.
Hama hapana laki mupenyu. Mupenyu hapana laki moziva, hapana laki. But teamwork inezvange tichitoita ndizvo zvatibatsira kuti tiwine game racho.
Chindungwe anoti mari inodiwa zvayo makundano akadai, asi chakanyanyokosha imenduru yekuzoratidza vari kukura kuti ndakambotorawo mukombe wakadai apo ndaitamba nhabvu yepamusoro. Apo Highlanders yakatambidzwa madhora zviuru gumi nezviviri. Moses Chunga nevatambi vake vari kudzoka kuHarare vaine zviuru zvitsere zvemadhora. ZeZimbabwe National Army Charity Shield zvapera kudai, Bosso yave kuisa simba kumutambo wavo weleague netriangle uyo uriko nechitatu. Bosso yave kumashure kweFC Platinum nemapoints matatu mushure mekunge kugona kunenge kudada yarova Chicken Inn 1-0 mumutambo wavo waive wakasaririrawo kubva kunharaunda yemwaka yenhabvu yekutanga. Totarisa mutambo weragbi. Chikwata cheZimbabwe cheragbi chakanyadzisa zvikuru mukupera kwesvondo, apo chakarohwa zvekare iko zvino nechikwata chisina mukurumbira cheUganda 27-34 ndokubuda mumakwikwi e-2016 Africa Cup. Hapana aitarisira kuti chikwata ichi chingarohwe nemacranes, asi maSebos akadamburwa ndokukoromoka kubva muAfrica Cup Division 1A kusvika kuDivision 1B uko kune zvikwata zvisina mutsindo. Pamusoro pezvo, maSebos abuda mumakwikwi e-2019 World Cup ayo achatanga gore rinouya, sezvo zvikwata zvinenge zviri muAfrica Cup Division 1 chete ndizvo zvinokwikwidza mumakundano epasi rose aya. Aka ndiko kekutanga makore makumi matatu nematanhatu kuti maSebos akundikane kukwikwidza kuenda kuWorld Cup mushure mekumbomirira Africa kumafinari eWorld Cup muna 1987 na 1991. Asi vanoongorora zvemutambo vari kuti dambudziko riri kusangana nechikwata chemaSebos harina kusiyana neiro riri mumaChevrons rekuda kungotambisa vatambi vakwegura vasisina chavachabura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati. Musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. apo tiri kutarisa nezvakabuda kumusangano we-2016 International AIDS Conference wakapetwa nechishanu chapfuura kuDurban kuSouth Africa. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vechidiki vebato rinopikisa reMDCT votarira mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nguva yekuti vabude mukutonga. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina Mavelas Muhlanganya uye.